kanyaka mukadikidiki mapindiro andakaita muindustry. Inini ndakatanga ndichiita zvezve kuoperator. Pane aya atinoti maearth moving machines. Ndiwo andakatanga ndichioperator. But handina kunge ndatangira pamaearth moving. Nongoziva life sometimes inogona kuita maups and down, but kana ukasanyasozviongorora unogona kuramba uchingori futi pamadown. Saka unofanira kuti tichigadzirise kuti toenda sei kumaups iwayo. Ndomapindura andakaita mumatracks, but hakuna chinhu chakambooma chinonzi munhukadzi haiti semaonera munenge muchiita kupedyo kwangu. Ndakanzi lady trackers. Inini zita rangu rekuzvarwa ndinonzi Sikanyisiwe Tazvitya.
Saka iko zvino makurova muri paEurope apa?
Yes, pari zvino ndave kuPoland. Kana ndiri kuPoland ndinenge ndichiita cross border. Ndinodriver cross border chete. Ndichienda kuGermany, ndichienda kuFrance, Italy, Spain, Belgium, Netherlands. Kwese ndinongoti ndinofamba like Europe yese. Ndinenge ndichifamba Europe yese, hapana kwandisingaende.
Koiko kumusha mairova futi here magonyeta?
Aiwa, kuZimbabwe ndakanga ndichito driver. Ndaimhanya pamalodzi edu, taimhanya Hwange apo. Vakawanda vanondizivira kuHwange ikokoko. Nekuti hanu kundo kwandakanyanya kushanda stereki. Ndikambonoshanda kuMutare kumakomo uko kune kunonzi kuImbeza, tenge munokuziva. Yanga iri border timbers kumashure uko yakazonziko zvinoya kunzi Imbeza. Ndaishanda nefire truck. Riya rinomanya richidzimura moto. Ndikambotakura madrinks papepsi apo vanondiziva.
Kusvika nhasi mave nenguva yakadii muri muEurope?
Muno muEurope handina nguva yakareba. Ndongotiverenga kuti ndine 8 months ndiri muno muEurope.
Munosanganawo nematambudziko akaita sana rusaro raganda here ikokoko?
Pari panyaya iyoyo. Ndinoona kunge kunongo vakadzi kunge vachityaira zvinhu zvinenge zviri normal, nokuti vakadzi vakawanda kwekuno. Kuti tinototaura kuti about 40%, 40 to 30% yevakadzi vekuno kuvanenge vachitiraka makonyeti. Saka handioni hazvivashamisi, chingatovashamisa kuona vanenge vachivhunduka ganda kuti uyu musikana uyu mutema akabva kupi kouyu ari kurova marwuri kunoku. Chingatonetsa pakunoku kwati mutauro, nekuti kunoku havagoni chirungu. Munoona, ndo ingatoita challenge. Zverusarura handisati ndazviona hangu, ipapo handidi kunyepa.
Pazvakauyawo mupfungwa dzenyu kuti ini ndakuita zvekutyaira izvi, ndarini?
Inini ndichikura semusikana wechidiki. Ndingati pazvaka ndakangokura ndichida kuita nekuti inini ndoda kuita chibasa changu chakasiyana nechevamwe, munongoziva. Ndakakura nehanzvadzi yangu inini ndakakura ndichitamba nevakomana. Saka ndinononge zvozvo zvinenge zvakapinda futi mumusoro mangu, nekuti ndaitamba nemota dzemawaya. Isusu taitamba nemota dzemawaya, ndaitamba mahombwe emota dzemawaya. Handina kunge ndakambobvira ndakatamba mahombwe aya ekubika magaba nditwa nevamwe vasikana.
Ndanga ndichiteverera kuFacebook kwenyu uko, ndaona izvozvi kwane vanhu vaakuda kutosvika ku100,000.
Okay, yeah. Panyaya yemafollowers, mafollowers angu akawanda. Ende pamukatarisa mukatevera machats amapost angu pavari vese vanenge va like vari kukomenda, vari kubvunza, vari kuita sei, vese ndinotevera ndichipindura, ndichilaika, ndichipindura, ndichilaika.
Ndaonawo vazhinji vari kungoti lady tracker zimu, vari kutibatsira, vari kutibatsira. Chinokutumai kuti mubatsirewo vamwe kudaro chii?
Live iyo iri kuraramwa muZimbabwe zvaizvezvi. Ndinoiziva, ndinoinzwisisa kuti munhu kuti abate mari inoita iyo 1,000 kuti abhadhare ringi. Ko kana akuchizoda kuita mapapers ekutavo yekuno, achazokwanisa here? Haakwanisi. Saka chitina nechii kuti ndongopa hangu mumwe abatsirike akawana link mahara, ochitsvaga mari yekuti abhadhare mari yekuita mapapers ake, ochitsvagawo mari yekuti atenge tikiti rendege. Hapana chandinobva pakubatsira vamwe. I think zvingori zvinhu zviriko kuti ukanzwa mwoyo wako uchida kubatsira, ingobatsira.
Mashoko amungasiriwo vamwe vechisikana vechidiki ekurudziro ndeye kuti kudii?
Ipapo pane kakuti nhetsei kuti ndimukurudzire kuti aigare ane tarisiro yekuti achazoda kuita driver wegonyeti. Ini ndini ndichidotoda kutoti vana vari kumashure vaitelaizi imwe anenge iri pamusoro, vadzidze nesimba, vaite rimwe basa rinenge riri pamusoro.